Mumwe vatadza kuwana mari yavo nhasi kubhanga rekedzi vatonderai mushipe vati vari kunzi mari hapana. Vamushipe vati zviri pachena kuti mari iri kuiswa mumigwagwa sezvo vave nemazuva maviri vachitaya mari mubhanga.
Mari inobuda mubhengu ichienda kumushipe. Shoma inenge yasara aiwa vanhu ngavadi havaende vanosiyaa kumashopu handiti mazvona koita sekunge hapana mari iyo mari izere.
Vamwe vawana mari nhasi kubhanga recommercial bank of Zimbabwe kana kuti CBZ asi vanga vachipuhwa mari inoita madhora churu chimwe chete pamunhu iyo vati haikwane. VaChristian Nhare avo vapiwa chiuru chemadhora vati mari iyi haikwane ivo nemhuri yavo ine vana vatanhatu sezvo iri shoma zvikuru.
1000 haisi kukwana because vamuturi pavakatasa mari yavo vachitaura nezvemari yavo vakatasa upfumi hwavo ivo kuti vanopiwa zvinhu negavhenmendi. Anotasa kumunhu wopedzisira murombo kuti indobhadhara rent pamunhu ndoti ndevanasikana nevanakomana neyangu kicheni mari 1000 haikwane plus kuti vanga vakatimanikidza kurye kuti totenga mumasupamaketi. Masupamaketi haikwanika 1000 ikationa sechrismas inoi mwana vanoda kudya zvakawanda inindokwanisa kunotenga zvinhu zvetsaona kuti kurengi ndakatenga kakota chikeni ndotenga tumatomati tumaonyenzi ndotenga tumatomati ndotenga tumapotato zvetsaona kuti mhuri yangu ite sei ikwani nokuti 1000 yacho yakati chiteverekai haisi kuita sei haisi kukwana.
Pakabvunza kuti sei vasingashandise swipe kana ecocash mukutenga zvinhu muzvitoro vanhare vati zvinoita kuti zvinhu zvavanenge vachitenga zvidhure nekuda kwemari inozoiswa pamusoro. Vanhare vati zvinhu zvakaita serendi yedzimba nemotokari dzekufambisa zvinoda mari kwete swipe kana ecocash.
Landlord anoda cash haana swiping machine haana haadi ecocash saka izvozvo nezvaakaiti ndirini muturi ndezvandaitanga ndatarisa kuvanhu vangu ndio vari vanhu vakurarama sei munyika u pane zvimwe zvinodiwa cash ndizvo zvandaifanira kutanga ndatarisa.
Murimo wekumakonde vaDesmond Kwangwari vati vanoda mari yavo uri muso kuitira kuti vakwanise kubhadhara vashandi vavo.
Nokuti zvevanhu vano vatinosevesa kumamisha avo vanotibatira basa kuti unovabhadhara sei pasina kesha ndoimwe problem iri kuti nezi yamuzova takapiwa pala kutitsvagire vanhu vaya mari ukaenda kuusina wakunonidzana navazenza.
Mukuru webhanga reCBZ muchinoi amai Nyari Mandingaisa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemutauri weCBZ Muzvari Matilda Nyati avo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mabhanga ari muchinoi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti kudiwa kwemari panguva ino yezororo kwakwira uye zvinhu zvinokwanisa kutengwa nemutengo wakaderera kana munhu achishandisa madhora zvichienzaniswa nemunhu ari kubhadhara neswipe kana ecocash.
Vanoone nyaya yekuti chikonzo chekuti kukwira kwamafuta zvinokwanisa kuti dhimandi yecash irambe ichikwira chimwe chikonzo chinotaurwa chekutanga kesi kwavanhu vanokwati chisemedza kunge uchishandisa ita ecocash kunge uchiswipa zvadozvekunyanya kukonzeresa kuti dhimandi yecash irikwira.
Zvinhu zvanyanya kurwadza vanhu vakawanda muchinoi ndezvekuti vanhu vanotengesa mari pamukoto pedyo nebhanga reCBZ vanga vaine mari yemunyika itsva izvo vanhu vari kufunga kuti iri kubva mumabhanga. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.